Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21, 2020. Makateerera muStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusagati chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadik yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
Kita explore methane gas siri kunukwane ni kuwangyoku. Garisa gemari kita explore gas siri mungi genose kumoza mpiki uku risa na gesi ni Zimbabwe. So, the second pipeline yema rasi yezi, mwe muda risa kira wana wake mabata.
Asiva no piki savano ti izu ya zunane maturo ose panguwa ino. Zimbabwe yocherechedzwa zuva revechidikire Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Indiwe mimwe emisore na uzidu za nasi chiva kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadik inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yehurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumabhiriyoni kumadhora bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muhurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane hurongwa hwekuvaka pombi iyi asi varamba kutaura kuti Russia irimo here muhurongwa uhu vachiti kungava kukurumidza kumedza kutsenga kuchada.
SADC hurumende dzedu dzese dzemusadak ine hurongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi, nyaya dzemafuta anofambisa motokari. Saka tine hurongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri muSADC. Isusuwo sehurumende hurongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo, ende pari zvino ndo matiri kushanda tiri, ndo zvatoda kuti tinge tichisvika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe vemusadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatichiri kushanda handikwanise pari zvino tinenge tichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kukuvimbisai kuti hurongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana, zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganisi here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine feruka iyi?
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemuSADC chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndizvo kuti tifambire pamberi. Zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta, nekuti idzo dziri kure. Toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita chinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Pamwe wangu vachitiwo traffic gura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa, zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya nehurongwa hwatinawo, handikwanise kuti ndenge ndichi doma makambani akasiyana sana nemazita andizvo anguti umbowe wowo huri kubva kupi nekuti kana sinji vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti kudii nokuti mafuta yanenge achipinda muZimbabwe asi zvatinoda tinoda inenge ichinzi level playing field yekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutewedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatenda ibiti avati uku kupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing, chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regaidi kudzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa nderekuti hatina njanji. Mukatarinda kuZambia kune copper belt kunzola uko. Hakuna njanji inotakura kopa iyoyo ichiendesa kubhaira. Kune chibage chinobva kumalawi zvinorima kumalawi. Hakuna njanji inobva kublantaya kana kuti kulongwe inopinda nemuzambia ichipinda nemuzimbabwe ichienda kubhaira. So kana uchida kubatsira Southern Africa ita njanji iyoyoyo inobva lirongwe ichisvika bhaira wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chokunyanyadiwa muAfrica muSouthern Africa muSadc region magetsi. Kutaura kuno kwandiri kuti hakuna magetsi kuZambia, hamuna magetsi muZimbabwe. MuNamibia vanongokiya kiyawo laki ravanaro ndiri kuti vane smaller industrial base. KuSouth Africa kana kune nyaya hombe inyaya yeEskom yanetsa kwakuita ma4-hour power out. Dandiri nezuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa maakutengeswa majenereta kuko chirwere cheZimbabwe vanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka inga dhemuko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka bhatoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gasi iri kunopane nekuhwange uko. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi riri muIndian Ocean kuMozambique uko riise magetsi muZimbabwe. So the second pipeline yemarathians chitsvuro mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana marathians ane shungu vadii kuchita kuchikupai mari inojoina pipeline iyo yekuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. Vanhu havadaro tikozeze chitsotsi matsotsi ari kuvhirana. Pane matsotsi anokontrola pipeline iripo veGlenco. Pozve havana kutatigura nemarathians vari kuti avari kudya vega kaudawo yedu. Kana vaita kutibatsira seregions ngavaise railway, kana vaitibatsira seregions ngavaise magetsi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatenda ibiti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki varumapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika vanonero akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki varimubato riri kutonga reZANU PF vanoti zuva ranhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muZANU PF muzvare yeukai Simba neGavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisa kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaona zvezvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisa kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vaSteven Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupemberera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Iri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s muni yainzi kukura hundi izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa naMugabe izvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugoro ra2008.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson waBantu Movement izvo chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevhi yakasukuere kuti vave mutungamiri wenyika vanotokozwa musipa vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navaMugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi wa muchibviswa pachigaro zvaisa vachokwadi, asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo.
Vamusipa vati havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvino tiri kuona kuti nyika haichisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000 asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe$1,000.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende yava Emerson Munangagwa panyaya iyi. Vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara mumusha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri.
Isusu semayouth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaichaivo nachikota zvoti ye 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madhigiri tinawo ari kukumba uku.
Mumwe wechidiki vaIshmael Mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe.
Isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiri hwenyika chekutanga umbopiwawo new blood, new brains. Nokuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru, takudo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood.
Zvichakadai mhuri yavaMugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti Blue Roof kuBorodo muno muHarare nhasi ichipemberera upenyu hwakararamwa nemushakabvu, asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona veukama pamwe nevana vechikoro cheamai Mugabe Junior chekumazowe vachipinda paBlue Roof. Mibvunzo yatumirwa mwana wavaMugabe amai Bona Chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. VaMugabe pavaive vapenyu vaiwanzopembererwa zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda, asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ko, vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri? Mike Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa, vaDonald Mamboma.
Ishu hazina zvamira mushe nokuti ukava empowerment iri kutakwa yavano di empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndeyekuti vanonasa kutana pakanzi youth mopuwa mabhora monyogwa mazita moya munzi oya kana youth officer youth ward officer oya adresa chimusangano chinoita chichi rally ronga matimu aito youth empowerment yatinotaonedza iyoyo munyogwa mazita zokuti mazita munonyogwa mukusahani inoti munyogwa rungani munyengo dzokorogwa dzokorogwa nedzine program nemaprojekt yatinawo youth empowerment inondiwa muZimbabwe ndeinhasi yevhugwe hamungozosima kataura zoti youth empowerment kozoti chinoita kuti vataure mashoko avo ndechekubvandu zvati hapana kana basa youth itambura zitambura kana paindasiri akavhura taita pamakambani akavhura hapana nombozoira chikotita youth pakare katinombozoiwa zokuti vayouth empowerment vana baba vedu vangoshanda mambasa vakashanda nevana vadi vakatodzoka kuzvikoro vanhu vakatomboshanda yende hazvazingamboita ukuzo zvekuti youth empowerment sazoti iza kuti vanotoi vati vava vari kusindikana mbozi youth empowerment kana ukapa munda munhu asiri bidhunda akasina technical know-how yekuti munda wake unoimwa sei zvinobatsira chiizvo zvinovaona vanhu vakapuwa minda kuzvikoro vamwe vadu asi hapana chinobuda asi nyaya yekuti kwaii tazomupa munda tazomupa chii
yokupedzisira vamambomo
handinongokutaura ngokumbira hangu kuti idei kuri kunzi vachihwisisa vanhu ava vambosuduruka voitawo vaishidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei.
Vanga vari chisvarwa cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria, naMike Hove weStudio 7. Mukurangarira vaimbove mutungamiri webato reMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vachauton Wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navatsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7 abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera tichange tichine misangano maprovinsi ese aripo 10. Misangano iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vaamo kwezii Richard Tsvangirai, kuti kuva kwenyu vatsvangirai vakafa musi wa 14 February. So takange tiri kumhasvingo tikaita memorial yavo, but izvezvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura nhoroondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Noziva kuti vatsvangirai vasinga vari murume akange akashinga nenyaya yekurazo redi yatinayo, murume akange asiwira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavainacho asi vakatipira musangano weMDC, vakatipira kurazo redi yapamberi. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa kuva dzimwe chete mumaprovinsi esese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovinsi amwe anogona kupindira kuti vaite vanhu vavawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovinsi arangarire vatsvangirai dzimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadepti kotas ivo vanenge vachinotaurira ikoko. Kumashonaland iki tatuma vamashakada then kwamutare kumamikaland tatuma vabiki. Kumati south tatuma sesional chairman vatapita kumalo. Kumati west tatuma vamondwa. So ndo programu yaedu yatinge tinayo. Harare tichaita ndio musi wechitatu paambassador hotel, ndio pachange paine memorial lecture yavatsvangirai. Dr. Kanyenze munovaziva mese vakashanda navatsvangirai vari kuzcpu ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu vachamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaCharlton Wende vari parunhare muHarare natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvo zvinenge zvakona n'anga Murapwa achida, sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomekawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi wawedzere mari. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mitsetse yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vapesi munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
Chachinja ndingangoti kuuya kwaanga achiita kunoku kwaasi kuuya mawira yaita nyaya ndingangoti nyaya yekufa yekuno kwaakutisina rakatangarira saka tiridiki tiri manyaya yedhisiti
izvi zvinotsigirwa namai Majori Pawani vanoti vave kugara vakanonoka kubasa
hatina zvinomwe zvatinenge kwarikambohaiwa kwari kutakura vanhu vechikoro kudidi saka dzimwe nguva rinombouya dzimwe nguva hariuyi chandinoona kuti ndichingoti mabhazi ekuti makovhidhi manje katiri fasti asi kungoti vanhu manje hatinsi takawandisa zvekuti nyange tikauya takawanda tikombita kuti hatisi kukwana
mushandi wezrupwe muchinoi vaobed tigere vanoti mabhazi avo ari kuwandirwa sezvo vanhu vakawanda vachimhanyira kwaari nekuti anokwirwa nemari yakaderera vatigere vanoti vari kuneswawo nemafuta edzimotokari sevamwe vose uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohaiwa asi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika
nokuti makachema toda mabhazi akati chipei ehurumende tikati aiwa tichaatsvaga ari kuuya zvishoma nezvishoma takatenga 200 kubva kusouth africa 500 kubelarus 1000
mabhazi ezrupwa anokwirwa nedhora rimwe chete rebhondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha asi makombi anoita madhora matatu kana mana ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsuriyo tunokwirwa nemadhora manomwe ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina uko kwarura chirwere checoronavhairasi chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri mutauriri wehurumende yekenya vacyrus oguna vanoti pavanhu munyika iyi zana vari mukenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanzi abatwa nechirwere ichi uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muamerica vamike pompeo vasvika muoman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi sultan aitam bin tari al said vapombeyo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi sultan qabus queen said vakashaya munandira mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vari kutarisirwa kuenda kuindia nemusi wesvondo asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi vatrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachanyorerana chibvumirano neindia panopera sarudzo dare redzimhosva kwamutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kuti tinzwe mafambiro aiita nyaya iyi tabata gweta riri kumirira madzimai aya amai Ntokozo Dube tachiona vezimbabwe lawyers for human rights
hongu tasvika nhasi kumapurisa makusenzi tikazo ndivanyore mastatement avo ndikavabetsera kunyora maond and caution kwabva ipapo tikazoenda kukoti tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopposa peidi saka pamasubmissions asakazotaura zvakawanda wanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaitefi havazivikane maadresi zavo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varigara kumusha akazotaura kuti vane propensity kuita ine mumiri zhonga because nation iri volatile zvine zvakawanda wanda zviri kuitika saka takazoopposa application yekuti vanhu ava varimandeni kaset because aitaura mupurisa aiti dagaita demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. But the charge ya rai seka mangi ya ingeri contravention of section 37 of the criminal code. Saka papu zota ura ipapo matika zovu ya mesiguti haja uru kuta ura ija jifu sandiranga. Aga ziwati ma accused persons angalapu the $100 each. And then the matter was remanded to Mesua 5 March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru veAtuzi. Zvakamirawo sei?
Vasungwawo hongu makusenda. Patabuda kukoti vakati tichavadiya tichavasungira vaende yavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwakati?
Hakungoshungurudza because evidence yapuwa nemupurisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yainge iri peaceful, hapana kuitika mirizenga, hapana kuitika musindo. Vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo mudzimba dzavo. Saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadii. Ivo vose nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana muno kwamutoko. Saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare. Saka vakapuwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunge vanhu ngavavharire. Otherwise from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivasunga vanhu avo.
Vanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeAtuzi, amai Ntoko Zodube tachiona vari parunare kwamutoko nestudio 7. Zvichakadaro, kusungwa kwevanhu ava kunoteverawo kusungwa kwavamakomborero haruzivishi pamwe nava Alan Moyo zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muguta reHarare manheru emusi wechitatu. Vaviri ava vanonzi vari kutariswa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadic yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Dagarisa demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. but the charge yawa isesa manje yange iri contravention of section 37 of the criminal code saka pakuzotaura ipapo madzikazi ovhulana nesu kuti haa zvairi kutaura izvi hazvichifambirana akazi vati
Kwizika disenda baku VOA Ndebele. Amatshono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chonanjani mtwaka zomose olamukela ku studio 7 ngolesihlanu mhlaka 21 kunhlolanja 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
it is a day that reminds us of the betrayal of the young generation. I say a betrayal because it is the name of the youth that was used to sanitize this particular holiday, which was meant to give recognition to a man who actually betrayed the young people in all, in every sense.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe bale mibono etshiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day obelunazwa lamhlanje.
Abantu bayisile ukuthi bagade iy'moto zokuhambisa besiye ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price or intengo ngikhuluma kunje ngoba kula umafuthi okuhambisa so abantu abaningi sebegade ama-road omama sebegade ama-road nezigedi yikho osekufike elizweni kuzinga sokudubeko sokukhona.
Okusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemichova bakhuphule impadalo yokugada kwezinye indawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi kamasikandi uGet More siyabonga moyo odume ngegama lokuthi Mtanedlozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe bale mbono etshiyeneyo phezu kwekhefu labatsha eleRobert Gabriel Mugabe National Youth Day ebelinazwa namuhla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abatsha bezanupf bathi usuku lwalamhla ngolokuhlanganisa amakhanda behluzisisa okuhlupha intsha yalamhla. Unobhala wezokukhulumisana kugatsha lwabasakhulayo kuZANU-PF uNkosazana Yeukai Simbane Gabi ukhuthaza abanye bakhe ukuba baphatheke kizo zonke inhlelo eziqhutshwa nguhulumende elizweni.
Zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti
kuqakathekile ukuthi abasakhulayo labo bathole ukusekelwa nguhulumende, batholise amathuba kwezokwemba amatshe aligugu elizweni. Amapulazi azokwenza benelise ukulima ngesibanga esiphezulu, bathengise izilimo zabo, bathole ukuphila ndawonye lemuli zabo.
Kodwa umkhokheli wabasakhulayo kwi-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa u-Obey Sithole uthi akaboni kulesidingo sokuthi yena labanye bakhe baqakathekise lolu suku.
It is a day that reminds us of the betrayal of the young generation.
Lusuku olisikhumbuza ukukhohliswa esakwenziwayo njengabasakhulayo. Namuhla siyadubeka, siswela imisebenzi, sibehluleka ukufinyelela leyo mfundo eqakathekileyo. Konke lokhu kwalethwa nguRobert Mugabe oyongasafuni ukusuka esikhundleni sokukhokhela.
Isiphathamandla seqembu labasakhulayo abazibiza ngokuthi Tyson Wabantu Movement umnumzana Ntokozo Msipha uthi usuku lwalamhla lumkhumbuza isibindi uMgabe ayelaso kanye lothando ebantwini.
Yaqala lonyaka ukugubha i-21st February Movement ungekho phakathi wethu, wena mkhokheli wethu Robert Gabriel Mugabe. Sokumanje yikho sinanzelela ukuthi lumgubho awusumgubho wokudla amakhekhe ukuzikholisela kanye lokujabula, kodwa bekuyindlela yakho yokuthi usikhumbuze ukuthi singabantu sivela ngaphi lokuthi siya ngaphi.
Umthulisi Gumede uthi abasakhulayo njengaye kabanelisi ukuphila elizweni labo ngenxa yesimo osekubenza babone kungcono ukuyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe.
Wonke umuntu uyayifuna igrila phasi, akukho umuntu ongafuniyo. Wonke umuntu usebenzela ukuthuthuka, akula muntu ongasebenza afuna ukuma ndawonye nje.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo wezokusabalaliswa kwemibiko lendaba zokusakaza elizweni uNkosikazi Monica Mchangwa ukuthi sizwe icele likahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwesimo abatsha abakhala ngaso. Kusenjalo abemuli yakomgabe bebethe gwaqa emzini wakhe weBlue Roof lamhla benaza ilanga lakhe lokuzalwa njengalokho ababekwenza esaphila. Intatheli zindaba kazivunyelwanga ukungena kulomuzi emkhosini lowo ezibone izihlobo labangane kanye labantwana besikolo seMugabe Junior esisamazowe bengena eBlue Roof emkhosini walamhla. Imibiko ebethunyelwe indodakazi kaMuyi uMgabe uNkosikazi Bona Chikore ibingakaphendulwa ngesikhathi lolu daba lusakazwa. Ngesikhathi uMgabe esaphila wayevame ukuba nenkalakatha yedili lokuthakazelela usuku lokuzalwa kwakhe kusetshenziswa imali eningi kakhulu, kodwa lamhla akunjalo. Iningi labakuhulumende baziphumulele emizini yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siloku sikudaba lunye, omunye wabasakhulayo uSibasa Chuma yena uthi njengoba isimo somnotho siqhubeka sigukudeka, abatsha bebhekane lenhlupho ezigoqela ukusilela kwemisebenzi akula angakujabulela ngaleli langa. Nangu uChuma exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Hayi, mfowethu, ngifuna ukuthi iqiniso eliphelileyo bakula nto eyathakazelelwa lapho, ngoba heyi abantwana bathele nzima kunje abantwana kabasaya ezikolo, bakula misebenzi, bakula nto abantu benzayo sebesebenza ukusebenzisa amadrugs betshela benata bezona ithi kona sokuwonakala elizweni. Hayi, kunobunzima omkhulu kakhulu kaze kakula nto eyathakazelelwa lapho. Ibeuthakazelela udubo lele udubo olukhona lolukukhala asikothi kuyabethakazelela bayethakazelela ukukhala impilo zabo bela kusasa nabo limnyama kakhulu babithi sawula nto eyayihlela apha elizweni la. Hayi, abantwana bathele nzima lengile ukuthi bakhambisa izikolo abaningi bayelengile ukuthi bathele imisebenzi kayikho sebephila ngokuthatha into ezidakamezwa lezi ezidakayo babe sebefona yikho ubona elizweni lapho sekunokufa okuningi kakhulu ukuthi kubulawana msebenzi wani. Hayi, akula nto eyayihlela phani bambona ukuthi kungathakazelelwa lapho ikhona ngabe bethakazelele kukhala njengabantwana benjove okwabone behighschool laba kade bekumele babe ngiphela ilungelo labo ngobuhlungu obokuba babubonayo kubazali ukuthi bale kunzima okukhulu kakhulu kazela kusasa labo limnyama labantwana kubuhlungu kakhulu kazi.
Ubona ngani udubo lolu lakho ukulungisiswa na sibona abantu abasakhulayo besethuthukiswa kwele Zimbabwe?
Mfowethu, ngifuna ukuthi iqiniso eliphelileyo hayi kunzima.
Ngani usitho kanjani?
Ukuthi lulungisiswe kuyalungisiswa ngubani? Nayo ivele ikhanda libe liwonakele egangeni kokuphela vele kakuna muntu enzalunga laphana. Kwaso kumele ukuthi nje angazi kuya ngokuya igenerethi bengenyezayo yenza izinto ukuthi zikambe kahle kwakhathesi. Hayi hayi, sikhothinde sikhothe.
Umnumzana Sibasa Chuma ngosakhulayo obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abasakhulayo edolobheni leGwanda sebekhuthaze ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi ihlolisise iziphathamandla zebandla elibusayo eleZANU-PF ezibahluthunela imigodi yegolide. Lokhu kuvele emhlanganweni wokulwisana lobugwelegwele kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu oqhutshelwe eGwanda izolo phakathi kwabatsha labekhomishini le. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Bekhuluma emhlanganweni oqoqwe enhlanganiso yabatha e-Community Development Trust CYDT, abatha abasebenzele West Nicholson beliqembu elaziwa ngokuthi Youth in Mining baveze ukuba iziphathamandla zikahulumende zabasuse emgodini ababesemba kuwo kungenani lokuthi banamaphepha abavumela ukuyemba kuleyo ndawo. Umnumzana Paul Gwanangana uthi basuka kulo mgodi sebebona ukuthi impilo zabo zisengozini ngemva kokuhlaselwa ngamabhemba.
Laba abakhona okwamanje bathengisa igolide ongekho emthethweni njalo basekelwa iziphathamandla zakhonapha ezithi asuki kulomgodi. Indaba yamabhemba siyibonile eWest Nicholson. Imota zethu zatshaywa ngamatshemi lamhla, yikho okudla khona iziphathamandla ezikhonapha eGwanda. Silusizi ukuthi kambe singabantwana sizama ukuphakama sibasuyisele emgodini. Sicela abezacc bayifika eWest Nicholson babone abantu abakhonapho bababophe.
Unkosikazi Duduzile Masilela yena ukhale ngeofisi elibona ngokwenzwa kwamatshe aligugu eleMinistry of Mines esidilile sandla kunkohlakalo eqhubeka emgodini yegolide.
Ministry of Mines, angikwazi mina ndisebenzela lungisa amamebeni anazim amakuphelana kuvuthu. I can say maybe wakhoza i-debt allocation of claims, ngoba yona le debt allocation of claims at the end of the day kugcina kuba le bribe. Ungeke ucine uagree ukuvumelane nomuntu ukuthi aphiwe iclaim akadini umuntu kungenamali ephumile phakathi.
Umzala Ndantombalo uthi adinga ukuthi imithetho yegolide ikakhulu kulesi sabelo iguqulwe ukuze abatsha bengaphelele entolongweni.
Indawo ezinjengabugwanda azidikliwe ama-gold zones okuzatho ukuthi konkona ukutholakala onegold egwanda esilotsana, kodwa-ke icala kube yikuthi ulithengisele ngayo.
Umnumzana Onesmus Nawunde olilunga lezak uthi abazohlolisisa lezi zikhalazo bathatha amanyathelo ukuze linkohlakalo iphele.
Ngithintekile ngodaba lo-West Nicholson. Senzeni? Ngiyakuthatha kunjalo ngihambe lakho kumhlonitshwa uLois Matanda Moyo ngimbikele ukuthi lokhu yikho okwenzakalayo e-West Nicholson. Loba kungabi khona obuya ukuzosivikela. Nxa sesivikelwe, uyabiza abanye abatshele ukuthi lolu daba kumele luphathwe njani. Silakho ukuhambisa abacuphi bethu kumbe sibe labantu abasebenza bengaziwa bekhonale.
Or we have undercover people there.
Abanye abatsha abangene lo mhlangano bakhale ngokuthi lezi ziphathamandla azibaholisi lapho zithe zabaqhatsha njalo bethuthelwa ngokunyamalaliswa lapho bethonisa isikwelede. Umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni, umnumzana Bernico Ncube kanye nomnumzana Jaffet Dube ebandla lezanu PF nezinye zeziphathamandla eziphatheke kwembeni igolide eGwanda. Asenelisanga ukuxhumana lababili laba, kodwa siqoqele umgcini sihlalo ebandla lezanu PF ezansi emaNdebeleni, umnumzana Rabelang Thweni othe abatsha laba kumele baze ofisini yakhe nxa belezikhalazo, hatshi ukuba bagijimele ukubona izindaba. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemijova bakhuphule impatalo kwezinye indawo. Amagalaji emadolobheni amaningi aselamalanga engawatholi amafutha epetuloli edizili. Lokho sokusenza abemijova laba bathenge amafutha adulayo emkambo wensitha.
ngokunjalo labo basuke bekhuphule imali abayihlawulisa uZulu. Imijova layo ibikwa isisilela edolobheni lakoBulawayo ngoba itshona ikundwendwe zamafutha angekhoyo. Amabhasi kahulumende awezubko lawo gatholakali kalula ngenxa yohlupho lwamafutha lolu. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandi weni.
Abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiye ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price or intengo, ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade ama-roll, omama sebegade ama-roll neziketi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeka sokukhona. Akulanto ekhona ehambayo, izinto zinzima, abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu, ngahamba e-town kokona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki, abantu bagcwele phandle babuthene bahlezi emfundweni abakwazi enzini. Uye umabhasi abantu bamile bamelele imijobo engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu, labanayeli kunzima, uyafisa ukukhala ngenxa yokukhayela lenzakala elizwe.
Sebebhadalisa malini abemjova?
Umango ongaba yi-78 kilometers sekubiza o-$7 or 7 pounds yokusuka lapha usiya sithi usuka e-town usiya kubonketha 8 babiza o-8 pounds 7-8 pounds. Nxa usuka lapho usiya bo-Cardberg babiza o-10-15 pounds. Nxa umjova ungasawubambanga uvela e-town ungagcwali shutha uhambe. Namhlanje mina ngilo nto ngikhuphe labo abafika phose 3 abafike e-town ngama-past 9 to 10 belinde ngabo-7 beswele imoto zokuya hambisa edolobheni bekuthi bayafika emsebenzini. Izolo bengikhuma nomunye ngitshela ukuthi khona na i-trip yabo yelanga isiyi-60 pounds cash kumele babe nayo njengemuntu uzibagade everyday kumele baspende 60 pounds ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days ufuna 120 pounds mina manama sekufuna 160 pounds or so in 3 days. Okuthini kulo bunzima? Balulele kunzima kakhulu isikile elizweni. Into azimanga ukuthi siqinisele singathi yanamanga sithuselane siyengane kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kobulawayo kuthi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use enokuzini edolobheni esezikini edolobho laphana kuJoshua Nkomo lonasinga lothelu.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga labatsha eleRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tumelani iWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo ufike kwele Oman namhlanje ekuseni, lapho adlule khona evela kuhambo lwakhe lokwethekelela amazwe aseAfrika. Intoko kahulumende yakwele Lesotho uThomas Thabane akabuyanga emthethwandaba lapho bekumele athoniswe icala alethiswayo lokubulala umkakhe ngomnyaka ka-2017. Igqwetha lakhe lithi uye kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Umongameli Paul Kagame wele Rwanda yena uhlanganelo makhelwane wakhe wele Uganda umongameli Yoweri Museveni edolobheni elisemngceleni wamazwe omabili eleGatuna emizameni yokulungisisa ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamazwe la. Umanji wedolobha leMtoko ethule isinqumo sokuthi omama abayisikhombisa ababotshwe izolo betshengisela lababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bakhululwe ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail ezinkulungwane zamadola alikhulu ngamunye. Omama laba babambanela matitshala betshengisela phezu kokonakala kwezemfundo abathi kubangelwa yikungaphathi kuhle ababalisi ngohulumende yena obaholisa ingcosana. Ababalisi ababotshiweyo bane njalo bagoqela umkhokheli wenhlanganiso ye-ATUS umnumzana Obed Masaraure. Ngolwesithathu abasakhulayo be-MDC batshengisele eMtoko kwabotshwa inkokheli yabo ebalisa umnumzana Makomborero Aruzivishe lo mnumzana Alan Moyo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle kwemvumo. Sixoxele gqwetha elilwela amalungelo oluntu elimela abantu laba unkosikazi Ntokozo Dube Tachiwona.
Always a situation of this. Oh, we are all taking things. We are not doing anything. 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 We are not doing So, all investigating officers are calling the court to see if the man is gathering. Then, as long as they need notice, they are supposed to call the authorities. But in case of change, they need notice and confirm. Not having the right to participate in the demonstration, and also I see it as a matter of general. First, the magistrate is going to have to pay the $100. We are going to have to pay the $5,000.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle bebesithi kuyini okubangela ukuthi babotshwe njengoba unochasisa lapho kubana umthetho uthi wona kumele ukhonvina kube nguye ocelayo bona kuthiwa bebebotshelwana
kukhuluma kwami ngikwenzela amapholisi ekuseni engikutholileyo ngokubona kwami ukuthi kule zali ye-MDC kusasa lapho eMtoko. So bathi bona amapholisi akule intelligence enengevela la eHarare, so baphiwe ama-instructions ukuthi abantu ababotshwe. Mina ngokubona kwami nje khona khane ukuthi akula nto ade bengayenza. Kuyafana nandinoprosecutor argument yakhile ngokuthi I have to oppose bail. Ibail kumele ngiyi-oppose ngesizathu sokuthi angi-instructions people.
Sizwa kuthiwa kusasa kuyabe kulomhlangano webandla le-MDC khona ngapho ukuthi akula yini ezombangazwe ezingaba zibangele ukubana bebotshwe omama la.
Hayi, ngiyazi angifuni ukukhuluma into engiyaziyo ukuthi but enguvuleyo yikho khona lokhu ukuthi bekutheka bavalelwe isizathu siyukuthi kule randi kusasa but ukuqiniseka kwakhona angeke kutho ukuthi liqiniso yini but kube kukhulunywa ngamapholisa labanye labakade bephelekezela
unkosikazi Ntokozo Dube Tachiwona ligqwetha elilwela amalungelo kazulu ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseMtoko. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi kamaskandi uGet More siyabonga moyo yena ke odume ngegama lokuthi Mtane Dlozi. Lutsha hawudabuka ePlumtree asizweni exoxa ecingweni lo Ezra Chisa Sibanda.
Lo kaMasikandi usethandwa ngabantu abaningi ezabelenze emaNdebeleni ikakhulu emangweni yokuqela ePlumtree Jolojo lezinye indawo. Lokhu sokusenza abaculi abaningi abadabuka kulezo ndawo baculela umdumo njengomntana endlozi esikwejiselayo namhlanje.
Igama lami ngugetimo siyabonga moyo eplumtree esigodini sasengwana lapho engifunde khona iprimary yami engwana kwase kuthi secondary ngayifunda ePhakamani high school eplumtree town la ngifunde khona uqala kwami kwezomculo ngiqale ilapho engithole igama elithi Mntwana Edlozi Mntwana Edlozi kuyigama engalithola ematohweni lapho engangisebenza khona ebalungwini kwase kuthi kuma kufika isikhathi ukuthi lami ngikhiphe album kamasikandi ngase ngisebenza lelo gama elithi Mntwana Edlozi
Ndlozi selesikhathi ecula kodwa ugcindezele idlathe lakhe lawuqala elitsha ngomnyaka ophelileyo
ngiqale ukucula leqembu abathi amabhubhe samnyama ngo-2010 kwase kuthi ngasebenza leqembu iminyakanyana emibili ngase ngihlangana leqembu futhi iwhite mfolosi esingamavevani njengamanje ngasebenza leqembu lelo ekuphumeni kwami kulelo qembu lelo ilapho engayikhandela khona ngathatha isinyathelo sokuthi ngicule umculo kamasikandi ngizibiza ngomntwana edlozi ngakhipha ke albhamu ngomnyaka ophelile u-2019 mhlaka 2 March albhamu enesihloko esithi inkonjani
Njengabaculi abaningi umntwana endlozi laye kukhona abamvula ingqondo bameluleka ukuthi angene njalo kwezomculo
Ngithanda kakhulu ukuthi ngibonge abaculi afana noSotsha Moyo ngibonge uSisithubekile Queen Gospel ocula iGospel abayibona abangikhokhelela kakhulu abangcelisana lapha abangibonisayo endimeni yomculo ukucula uMasikandi ngaqala ngamamela kakhulu imiculo efana noBhekumuzi Luthuli iKhansela yiyona umculo uMasikandi engikhonze kakhulu
Umculo kaMntwana Edlozi upheke kamnandi njalo uyahlakaza. Lizwi bani ofuna ukulitshela abalaleli get more.
Ngiyayibonga kakhulu isupport abantu abanginikeza yona. Ngithi uNkulunkulu anandisele isandla silikhanda isupport enginikeza yona. Sengathi lonyaka futhi lengaqhubeka ningisupporta kuze kuthi nami ngikwazi ngikwazi ngiphumelele empilweni ngalo mculo. Ngoba ngale kwabantu angeni umculo. Ungifunayo uyangifonela noma imchado noma ama parties noma yini lapho kudingelwa entertainment ungifunayo uyangifonela enambeni eSouth Africa u-062-139-5652 uyahamba kuFacebook ufike uthi Mkhushulwa Mntwana Edlozi
Isiqintise Plumtree sidume ngomculo wechibilika iRumba phela kodwa umdumo kaMasikandi lawo ke usungenile besigwejisele ejakala sesikhalangeni uMntwana Edlozi ngomculo wakhe kaMasikandi uhlelo hoza hoza Friday ibe nempela sonto emnandi igama lami nguEzra Jesus Banda
Ndlozi ube hamba lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Woza Friday ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe balembono etshiyeneyo phezu kwekhefu leRobert Gabriel Mugabe National Youth Day elinanzwe namuhla. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemijova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.